Nyaripo ndekuti ndichatanga kutsanangura matangiro azvakaita. Tingati sekuziva kwevazhinji chiteshi chemagetsi chepaBulawayo ndecheguta reBulawayo chakavakwa makore tingati kubva 1947 kusvika 57. Saka guta reBulawayo ndiro tingati muridzi wechiteshi ichi. Takazoti mukufamba kwenguva tingati kuma 1992 ikokoko pakachinjwa mutemo wokuti tingati vanobvumirwa kubika magetsi chete iZESA, tingati pakachinjwa mutemo weElectricity Act, ndo pakazobvumidzwa ZESA kushandisa chiteshi chemagetsi chepaBulawayo neguta reBulawayo panguva iyoyo. Zvino tazoti nokufamba kwenguva nekuti ZESA inofanirwa kuti ive ichibhadhara atingati maroyalties kana kuti rent nemwe mutauro kuguta reBulawayo. Saka tagara tine gakava riri kunetsa, gara riri mumatare pakuti ZESA yange ichiti ai haifaniri kunge ichibhadhara ndingati rendi pakushandiswa kwavari kuita pastation.
Vamuguni, pakatora ZESA masimba ekushandisa chivakwa ichi, pakaita kakuwirirana here, kakanyoreranwa pasi?
Kuwirirana kwakuripo ndekokuti vachange vachibhadhara maroyalties vachishandisa power station, zvakangofanana nokuti unenge uchigara pamba yangu iwe uchibhadhara rent, tingati ndo ukama hwanga huripo makore ese aya.
Saka vezesa ava vachiri kubhadhara mari here?
Vari kutingati vari mumashure zvinosiririsa, nokuti kutaura kwatiri kuita izvozvi mari yavo yavasati vabhadhara iri kusvika mamiriyoni emadhora.
Pamutemo chivakwa ichi pari zvino tichitaura kudai chiri muzita rani?
Chivakwa ichi tingati chichiri muzita reguta reBulawayo, kunze kwokuti vakazoenda kudeeds office vakanoita inonzi endorsement nechirungu, kunodhindisa matitle deeds kuti ave edu, asi anenge achiri muzita rekanzuro yeguta reBulawayo. Nokuti izvozvi kutaura kwandiri kuita tine title deed ratakabata risina kana kudhindwa. Ivo vakangonodhindisa deed riri kudeeds office, asi ratinaro rakachena, tichinaro, richingodaidza kuti tisivaridzi vechiteshi.
Urongwa hwatakanzwa minista Chasi vachiti izvo chivakwa ichi chinofanirwa kunge chichiputswa, imi makanga maudzwa nezvazvo here?
Tingati zvinoita kuti tive nehasha pamusoro penyaya iyi ndeyekuti zvese izvi taizviona mumapepa nawo isusu tisina kuudziwa zviri tingati pamutemo, sekunge uwe uchiti uri kuda kuita maimprovements pachivakwa chomuridzi. Muridzi ongoona zvichibuda mumapepa nawo zvisinga asina kuudziwa zvepamutemo. Takatanga kuona bepa richitaura kuti vari kuapplya kuti vapiwe license itsva ye-20 years yekuti vakwanise kuramba vachibika magetsi paya kwemakore 20 anotevera kubva muna 2020 kusvika muna 2040. Kanzi vanoda kunyorera kuZERA, sangano reZERA rinova ndiro rinopa malicense, vachigunununa kana kuti ane macomplaints kana maobjections kuti license isapiwa, takanyorera kuZERA ikoko tikati isu tiri varidzi izvi, kuvanogotanga kuuya ikoko kuZERA vasina kuuya kwatiri isu varidzi kuti titange tabvumirana kuti tiri kukupa here mamwe makore 20 ekuramba muri pa station. Ndo pakatanga bonga mupopoto yese iripo iko zvino.
Vamuguni, mati imimi nyaya iyi iri mumatare edzimhosva yasvika papi?
Takaendesa nyaya sezvo ndataura kuti pane nyaya yetaro didi redi vakaendozwa vakadhindwa tisingazivi, ndo nyaya takaendesa kumatare edzimhosva kuti aiwa ndange ndakabata chinhu changu asi ndabvutsigwa zvisiri pamutemo. Ndinokumbira kuti ndidzoserwe chinhu changu nokuti ndichine matsamba anotaridza kuti chinhu ndechangu. Ndo zvatakaendesa kumatare mwedzi miviri yapfuura. Saka tichakamirira kuti nyaya iyi itongwe yekubvutirwa kwakatakaitwa, tingati kana kuti yekutorerwa kwatoda kuitwa. Ndo pazouya nyaya iyi takuona futi mumapepa zvakare kuti aiwa pari kuda kupanzwa tingati mipongoro miviri kuti pasare mina miviri ibviswe nekuti kunzi haishina kumira zvakanaka ingango pwanyika panguva shoma iri kutevera isu tisingazvizivi nekuti vanhu maengineers edu haana kana kumbowana mukana iwoyo wokuti atiudze isusu nokuti vanoripota kwatirika kuti aiwa chivakwa chakati hachisina kumira zvakanaka isusu maengineer edu haazvizivi zvese izvozvo
saka muchatora matanho api kana hurumende ikaenderera mberi nezvairi kuronga izvi
isu hatisi kutaura ndezvokuti hapana chivakwa chinovakwa kana kuputswa kana kuchinjwa muguta pasina inonzi development permit ndozvi pamutemo izvozvo saka isu tokuti vanogotanga kutaura zvokupwanya vasina kana kumboapplya development permit yacho kukanzuru sei vanogoti ivo vari kuda kutingati kupwanya kwacho vasina kutaurirana nesu kuti ndozvava kuda kuita nokuti haungamukika uri roja woti iwewe wakupwanya cottage wakusara nemain house chete iwe uri roja usina kutaurira muridzi ndo patari iko zvino pakuti aiwazve kana vachiramba vakaomesa musoro vachidaro isusu tichangodzokera kumatare toti aiwa isusu tange takamirira kakutongwa kwenyaya iya yekuti pane kubvutana kuda kuitika takamirira zvo takunzwa kuti imba yacho takamirira kuti itaurwe kuti ndiani ane kodzero nemba yacho yaakuda kupwanyiwa saka ndo zvatanga tichaenda kumatare zvechimbi chimbi tichiti aiwa ngazvivomira zvese zvoda kuitika takamirira kuti nyaya yekodzero itange yatongwa
ndezvipi zvamunofunga kuti zvakakosha zvisiri kuzivikanwa neveruzhinji panyaya iri kuitika iyi
zvakakosha zvisiri kuzivikanwa ndezvokuti isu seguta reulokasi kana kuti isu sevatungamiri vavo vakasarudza hatina kupa zesa mbatya yavo nokuti ndeyavo vagari vebulawayo hatina kupa mbatya yavo vari kuedza kutibvutira ndo chekutanga chechipiri ndechekuti mapepa avo vagari vebulawayo avakatibatisa embatya yavo tichinawo haana kubvira atamasarenda kana kudivi office kuti titakupa ownership kuzesa chechitatu ndechekuti kupazwa kwemupongoro hatina kubvira taurirana ende hasati taurirana navo kana kuri kwokuti zesa iri kuda kuvaka mupongoro mitsva tine nzvimbo yatingavapa chechina ndechekuti vagari vebulawayo mbatya ndeyavo ngavashandirane nesu tise musoro pamwe chete kuti tisatorerwe mbatya yedu.